Wa tereri nguva yechirongwa chenyu chezvechipindiro yasvika. Ndini Tanura Kawande ndichikutendai zvikuru kuti muneni panguva ino. Ngatiendei kumutereri wedu wanhasi. Makadiniko uko amai? Ndini ani, muri kupi uye mubvunzo wenyu unotii?
Makadiniko wande akuma kutaka simba yedu chose. Ndini Gogo ndichikuna kuSouth Africa. Mubvunzo wangu unoti ndingaziva sei kuti iye zvino izvi Mwari vava kutaura neni? Pane zvinoitika here kuti ndizive kuti Mwari vava kutaura neni iye zvino izvi?
Chokwadi ndechekuti mubvunzo uyu unokosha zvikuru. Naizvozvo tasheredza zvakare Reverend Rebecca Makai kuti vatibatsire. Reverend Makai, kwazisai vateereri mugovapawo mhinduro yenyu yemubvunzo uyu.
Makadii makadii vateereri, ndoda kuti ndipindure mubvunzo uyu wabvunzwa nemuteereri kuti unganzwa sei kutaura kwaMwari. Chekutanga ndoda kuti nditaure chinhu chekuti chingashoka vanhu vese, asi ndochokwadi ichocho kuti Mwari anotaura nemunhu wese. Hazvinei kuti uri muKristu kana kuti hausi muKristu, Mwari anotaura nemunhu wese zuva rimwe nerimwe. Pese pauri, Mwari anotaura newe. Mutsau uripo ndewekuti unorinzwa here, wakapozishinwa ine wei yekuti unokwanisa here kunzwa kutaura kwaMwari. Vamwe vanodeedzezira Mwari kuti intuition, hamwe unonzwa ichiti ndangonzwa chinhu chimwe chanditosa kwire kombi iyi, tobva ndaregetsa pandazoteera ndaona yakaita extend. Mungoti nhino ndangonzwa chimwe chinhu changwenditi enda nerodhiyo, usateere rodhiyo. Kanda nhino ndangonzi enda unotangonzwa mukati mangu, mwoyo wangu uchingoti enda unoona nhingi. Ndosvika ndasvika nakarara achirwara zvisingaiti.
Mwari anotaura nevapi uye nenzira ipi?
Mwari anotaura nesu munhu wese, nekuti Mwari anotaura kubudikidza nehope. Pamwe vanonamata nevasinganamati, mubhaibheri chamwe chamwakada kutarisa munana Nebhukadhinezari nguva asingazivi Mwari, but ainyatsoziva kuti hope idzi Mwari ataura neni. Wototsvaga vaprofita ana Dhanieri, vanhu vamwari, kuti haimudidzirewo hope dzandareva. Hope is one way inotaura naMwari nevanhu. Ndoda kungoti nditaura hangu muchidimbo, but hope is one way inotaura naMwari nevanhu. Hazvina basa kuti uri muKristu, hazvina basa kuti hausi muKristu, Mwari anongotaura newe. Mwari anotaura nemunhu wese, but zviri kwatiri manje tinoreacta sei kune zvinhu zvinotaurwa naMwari, uye kuti unonyatsonzwa here izwi raMwari. Saka hakuna munhu panyika asinganzwi izwi raMwari. Munhu wese anonzwa izwi raMwari.
Reverend Makai, tose tinogona kunzwa here Mwari achitaura nesu?
Pane kutaura kwaMwari manje kunonzwikwa neuyo ane ukama naMwari kwakasiyana. Munhu ari muna Kristu manje ane manzwiro aanoita kutaura kwaMwari. Kunorehwa mubhuku yaJohn chapter 10 pavhesi ya27, anoti Kristu, makwai angu anonzwa izwi rangu, uye anondiziva uye anonditevera. Saka apapa kutaura kwekuti munhu waakukwanisa manje kunzvera kuti uyu ndiMwari ari kutaura neni, ari kundipa instruction yekuti ndiite zvakati, kana kuti paya pekuti munhu anozokwanisa kukudza iwewe kuti ndirikuona zvakati zvakati, kana kuti ndanzwa kuti zvakati zvoda kuitika kwauri, kana kuti ndirikunzwa Mweya Mutsvene, kana kuti atingati prophetic voice rinenge richitaura kuburikidza nemauri. Kunenge kwaakunzwa kwemukati kunouya nefaith kwekuti hausi munhu ari kudhauta, une kutenda kuti hadzisi pfungwa dzangu dziri kutaura manje. Zvandiri kunzwa izvo handizvo zvandandifunga, ndandisingazvifunge, handina kumbobvira ndaita mafungiro iwayaya, but zvandiri kufunga zviri kuita line up neshoko raMwari manje. Ikoko kutaura ikoko ndiko kukurehwa naKristu Jesu. Makwai angu kana ndava kutaura navo anodii? Anonzwa izwi rangu. It's a spiritual sense, you were born with it but inodeveloping. Kana uri spiritual chinamata nekuverenga shoko raMwari manje, unokwanisa kuinzwa.
Kuti ndinzwe inzwi raMwari ndinofanira kuva munhu akadini?
Kuti unzwe inzwi raMwari unofanira kuva munhu ane a quiet spirit, ane mweya wakadzikama, quietness of your spirit. Mweya wako unofanira kudzidza kuva munhu ari silent and who can remove distractions and be still. Wodzikama in the quietness of your spirit, you will hear the voice of God. anokudza chimwe chinho that you naturally don't want to do. Zvokutopesana nezvaunge uchifunga kuti izvi handisi kutombozvida, uku handisi kuda kuenda, ichi handisi kuda kutombochiita. But kana ari Mwari, unoona kuti anoramba achizvipresa pamwoyo wako chinhu ichocho, decision iyoyo kana kuti kutaura izvozvo, unonzwa inonzi yatinoti supernatural peace mumwoyo mako, kudzikama kune mufaro kuri kwaMwari. Ndokutaura kwemunhu, kutaura kwaMwari kuri simple, kwanenge ati munhu unokwanisa kunzwa kuti Mwari ari kutaura newe mazvita.
Tinotenda Reverend Rebecca Makai netsananguro yavatipa, uye tichivimbavo kuti gogo kuSouth Africa uko magutsikana. Vateereri, kana muine mibvunzo kana mune zvamunodawo kutaura pamusoro penyaya dzedu idzi, tumirai maaudio enyu pawhatsapp number zvechitendero zvinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanono Kawande ndichikusarisai nemufaro.
Ketimbara 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 ketimbara.